neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera ndira 25, 2025. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano weWorld Economic Forum wange uchiitwa kuDavos, Switzerland svondorino wosvika kumagumo. Veruzhinji votarisa kuona mafambiro achaita zvinhu muAmerica muhurumende itsva yavaDonald Trump. Vamwe vagari mumatunhu vari kufarira chirongwa cheJudicial Service Commission, JSC, chekuisa matare mumaguta madiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano weWorld Economic Forum wange uchiitwa kuDavos, Switzerland svondorino wakapera nezuro pachibuda zvisungo zvinonangana nenyaya dzeunyanzvi hweuchenjeri hwechizvino-zvino, artificial intelligence, kusagadzikana kwemamwe matunhu nekuda kwehondo, kuvandudzwa kwezvemabhizimisi nezvimwe. Gurukota rezveupfumi vaMutoli Ncube vanoti Zimbabwe yaisimbisa nyaya dzezvicherwa, kudyarwa kwemari nekuchidzana nedzimwe nyika munyaya dzekutenga nekutengeserana. Zimbabwe ine zvicherwa zvakawanda, zvizhinji zvacho zvichitengeswa kunze zvisina kuvandudzwa kuita zvigadzirwa, value addition. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguvu kuti tinzwewo maonero avo.
Misangano iyi inokosha zvakanyanya nechikonzero chekuti panosangana vanhu vemabhizimisi vakuru vakuru mumabhizimisi, kutiwo zvekare vatungamiri venyika dzakabudirira vanenge vachisangana ipapo. Inzvimbo yekuti panenge pachitaurwa maideas ekuti mabhizimisi nenyika dzakabudirira dzakazvifambisa sei. Saka mukana mukuru chaizvo.
Saka inenge ichibatsira nenzira dzipi?
Musangano uyu unobatsira nyika dzine chiono uye dzine shungu yebudiriro. Vanhu vakaita sana vaMutoli Ncube, vanhu vanenge vari pazororo, havasiri vanhu vekuti vane shungu yekuda kuona nyika ichienda mberi. Nekuti mukazvitarisa iko zvino vane makore anodarika manomwe vari Minister of Finance, nyika isina currency. Ivo kana vachifamba vanenge vachishandisa maus dollar. Saka munhu anorarama kumars haatori hatonzwisisi kuti vana vemuZimbabwe vari kurarama sei pari zvino.
Titarisewo donzvo ranga richifambwa naro pamusangano wegore rino, rodzidzisawo zvipi kunyika?
Donzvo regore rino rekuti collaboration for the intelligent age, idonzvo riri kutarisa kukosha kwekubatana, kujidzana kuti tikunde matambudziko akawanda ari kusangana nenyika yedu yanhasi, the world. Matambudziko iwavo anosanganisa makakatanwa kana kuti kusawirirana, ari kusanganisa climate change, kusanyatsa kuzvidzana panyaya dzekutengeserana, nyaya dzemakarenzi, kushayiwa simba, nezvimwe zvakawanda zvekungoita kuti vanhu vazhinji pasi rose vatambure.
SeZimbabwe ndezvipiwo zvavanodzoka nazvo kubva kumusangano uyu?
SeZimbabwe hapana chatiri kuwana. Vamuturi nyube vanenge vari paholiday nevavanenge vaenda navo. Dai vanga vari vamwe vaituma ambasada weZimbabwe kuSwitzerland kana kunyika dzekuEurope ipoko achinomirira nyika. Kubva zvavakatanga kuenda kuDavos kubva muna 2018 kana vakabvunzwa kuti chii chamambo uyo nacho chamunoti ichi ndochakabuda kuDavos chashandura upenyu hwevana veZimbabwe kana district yakati. Kana vachida kutaura chokwadi handifungi kuti vane kana chimwe chete chavanodoma.
Avo vanga vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari paRunare kuHarare neStudio 7. Veruzhinji votarisa kuona mafambiro achaita zvinhu muAmerica muhurumende itsva yavaDonald Trump. VaTrump vakasaina mirayiro executive orders makumi maviri nematanhatu pazuva ravo rekutanga muhofisi. Mirayiro mizhinji yavakamisa yakasainwawo nevakasiya chigaro vaJoe Biden. Nyaya dzavaitarisisa dzinosanganisira kuenzaniswa kwemarudzi, rusarura rwevarume, kushanduka kwemamiriro ekunze, zvinotarisirwa kune vanogadzwa muzvigaro zvematongerwo enyika, kutama uye mutengo wezvinodhaka nezvimwe. Mimwe yemitemo yakasainwa iri kupikiswa kumataredzi mosva kune mamwe matunhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mufundisi Fortunate Hove Cooper vanotungamirira sangano Reconcerned Families kuCalifornia muno muAmerica kuti tinzwewo maonero avo.
Isu sevanhu vezvemweya tinoramba tichinamata, nokuti kana aiswa pachigaro naMwari anotodawo nyasha dzekuti atungamirire vanhu vaMwari uye kuti avewo nemoyo unenge wakanyorovera kune vanotambudzika. Kuna vazhinji vari munyika muno vakauya kuzotsvaga ndaramo, vanoomerwa neupenyu nokuti zvimwe zvinhu zvavo zvinenge zvisina kumira zvakanaka zvemapepa, kuti pamwe zvigadziriswe nengoni kuti vanhu vagokwanisa kuva vanorarama nokuoma kwakaita upenyu nguva ino.
Tinoona zvakare imi muri pedo nenzvimbo iya imomo muCalifornia kwatakaona kune moto. Zvamira sei pari zvino uye zvesangano renyu rinoshanda sei panyaya dzakadai?
Zviri kunetsa. Vakapfirwa munguva yapfuura vari kutanga kuti vachigadzirisa kunoona dzimba nokugadzirisa vana pazvikoro kuona kuti upenyu hwoenderera mberi sei. Saka vanoda rubatsiro, ndopatinenge takamirawo semasangano kuti tibatsire isu veconcerned family. Asizve kwakaputika umwe moto mwekunonzi kuHemet kupadyo nekwatinogara. Mhepo yakasimuka chaizvo, saka kwakatanga futi mumwe moto unonzi Hughes Fire kudhuze nokuCastake Lake uku kwapakati peCalifornia uchikwidza kumusoro kuenda kuSan Francisco. Saka zvinhu hasati zvagadzikana kana mhepo idzi dzichiramba dzichisumuka kwakaoma zvakwakaita.
Pakadai imi sesangano reConcerned Family munobatsira sei?
Zviri kuitika ndezvokuti kune vanhu vanotiziva kuti tinobatsira nezvekudya nezvekupfeka. Saka vanenge vachitutumira kuti kuna mufundisi, kune mhuri yakadai vari mumotel, havachina petro yemotikari, havana mari, vanoda kubatsirwa nemari, vamwe vacho vari kuda zvipfeko. Saka tine tichiedza kuvatsvaga pavari tichivabatsira, kana tinovati mukana muchikwanisa huyai tozokubatsirai nepetro yekudzokera nezvipfeko nezvamuri kuda. Saka ndozvatiri kuita iko zvino.
Imi shuwiro yenyu ndeyei pasi peutongi hutsva uyu hwavaDonald Trump?
Shuviro yangu ndeyekuti kuve nokugadzikana muno munyika, utungamiriri hwavo huve utungamiriri hunobatanidza vanhu uye unoita kuti vanhu zvishuwo zvavowo zvizadziswe, vagadzikane. Nokuti vanhu vanoda kuvaka upenyu hwavo munzvimbo yakagadzikana. Saka ndo zvinhu zvandinoshuvira nokunamatira.
Vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vanokuona ipapi?
Isu tine website inozi theconcernedfamily.org. Vanogona kutiwana ipapo kana Facebook. Tine Facebook page inonzi Concerned Family.
Avo vanga vari mufundisi Fortunate Hove Cooper vanotungamirira sangano reConcerned Families kuCalifornia vari paRunare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. vamwe vagare mumatunhu vari kufarira chirongwa cheJudicial Service Commission JSC chekuisa matare mumaguta madiki nekuwedzera nzvimbo dzinoendwa kunogarwa matare kana kuti circuit courts. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe ari kufara nechirongwa ichi ndivanesbet rangwe vanogara kumutora shanga mudunhu remashonaland wes vati kuiswa kwedare ramajor street mubhange kwavarerutsira sezvo vaifamba kuenda kuchinhoi kwavati kure.
Zvakanaka zvakaitwa nevematare kuisa koti yemubhangeti nekuti kuchinhoi kwaive kure. Vanhu vaishandisa mari yakawanda yetransport kuenda muchinhoi, izvo zvaizovadhurira.
Varangwe vanoti vanofarawo kuti dare repamusoro rehigh court rave muchinhoi sezvo vagari vemudunhu remashonaland west vaimanikidzwa kuenda kuHarare.
Izvi zvakanaka nekuti dare rehigh court rave muchinhoi, vanhu vachaende kuHarare kuappeal kuhigh court. Vanhu vaimanikidzwa kuenda kuHarare, izvo zvaivadyira mari yakawanda yetransport.
Mumwe mugari wekudhawenjoo vatimoti chari vanoti kuunza dare ramajor street kubhanget zvichaita kuti vakawanda vasiri kufara nemitongo yemadzishe vakwanise kukwidza nyaya dzavo. Gweta norwira kodzero dzevanhu zvikuru madzimai nevanasikana vachishanda neZimbabwe Women's Lawyers Association kana kuti ZWALA amai Sepi Ndlovu vanoti JSC inofanirwa kuramba ichiwedzera nzvimbo dzinogarwa nematare.
Nyaya yemacircuit court tine tingotaura nyaya yekudecentralize kuti macourts ange ari easily available for everyone so that we ensure kuti there is access to justice.
Amai Ndlovu vanoti muenzaniso wedare ramajor street rinobva kubhindura richienda mudunhu diki rembire kumashonaland central. Vachitaura mashoko avo muchinhoi masonzo maviri adarika pakuvhurwa kwedare rehigh court mutevedzeri wemukuru wevatongi vehigh court kana kuti deputy president of judges of the high court Justice Garainesu Mawadze vanoti kuvhurwa kwedare ramajestret kubhanget kuchaita kuti nyaya dzakawanda dzikurumidze kupera uye zvichaderedza uwandu hwenyaya dzinenge dzoenda kudare remuchinhoi. Mudunhu remashonaland west dare ramajestret rinoendawo kunzvimbo dzakaita semurombedzi kwazvimba nekumhangura kumakonde. Asi mumwe mugari wekumhangura vaAngel Bert Samuriwo vanoti kunyange danho rekuendesa matare kuvanhu rakanaka, vatongi vacho vanofanirwa kugara vachichinjwa kudzivirira uori.
Zvakanakawo kuti matare anga achiunzwa kune vanhu kutiwo makosti evanhu ekuti vasazonyanya kurevesa kuti vaende kune mamwe manzvimbo dziri kure kuti vachinge vachiatendawo machiri makosti acho.
Vachipindura mibvunzo yedu padande mutande rewhatsapp mutauriri weJSC vaDaniel Nemukuyu vanoti idonzo rebazi ravo kuti nyaya dzimhangarwe nekutongwa nekukurumidza nekuti kunonoka kutongwa kwenyaya kunyimwa kodzero. Zvichakadaro mukuru wematare vaLuke Malava vakaudza Judicial Service Commission kuti inofanirwa kudzidzisa madzishe kutonga nyaya zvakanaka. Izvi zvinotevera tsamba yenyunyuto yakabva kuZimbabwe Lawyers for Human Rights zvichitevera mhosva iri kupomerwa Ishe Nyamaropa yekutuka mumwe munhu wavaitonga padare ravo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tereri tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp, muende pakanzi updates, pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona, mubva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo govanayo nevamwe munzwe mose nhau dzinotema dzisina kwadzakarerekera. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Muchanyara Cynthia Mukamuri, mutungamiri wesangano reSelf Help Development Foundation, avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avari kubata munharaunda dzakasiyana siyana vachibatsira madzimai nevanasikana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti sangano renyu iri rakatanga rini uyezve rinobatsira sei madzimai nevanasikana vechidiki?
Sangano redu rinonzi Self Help Development Foundation rakafungwa muna 1963 nemufundisi wainzi Brother Francis Wardlove, achiona kutambudzika kwaiita madzimai aiuya kukereke aine urombo asingakwanisi kuzviriritira uye vana vachitambudzika masusi. Rikatanga riri nyaya yekuunganidza mari zvishoma nezvishoma vachinoita kuna mufundisi iyeye. Kana voida mari voitidzowa, asi over the years kana kune kufamba kwenguva Self Help Development Foundation yakazovandudzika kuva sangano rinomiririra zvido zvamadzimai nevana vechidiki.
Pari zvino sangano renyu rinoshanda munharaunda dzipi?
Sangano redu rinoshanda mumadistricts reZimbabwe 40 muma-10 provinces ese, richishanda nemadzimai nevechidiki muZimbabwe muno.
Pamabasa amunobatsira nawo munenge muchiita chii nechii nemadzimai aya?
Mabasa atinoita nemadzimai aya nevechidiki seikureva kunoita zita redu kuti Self Help, kureva kuti tinobatsira madzimai nevechidiki kuti vazvibatsirewo pazvinhu zvavanoda muupenyu hwavo zveraramo, kuunza pfunduso, kuenderera mberi nedzidzo, kuinda muutungamiri, kune zveutano nekuzvimiririra pakodzero dzavo yanenge ati advocacy. Uyewo tinokurudzira vechidiki kuti vasaita kumitoriro nezvinodhaka, kuti vasiyane nabasa iwayo, votaurirana zvingaita kuti vabve ikoko, sokuti vari kumaresevha vanoda zvekurima, sovaita magreenhouse nekuvaitira magadheni ane zviborani zvinotora moto wezuva zvesola. Hatiuyi tichidikiteta kuti ngatidai ngatidai. Mibato yemaoko iyoyi imwe yacho yatinoitira madzimai inofanana nemikando muZimbabwe muno mese. Self Help Development Foundation inotozivikana nekuda kwemikando, nekuti ndicho chimwe chikuru yandingati mudongoza weorganization yedu. Madzimai anoita mikando, mikando yemari, mikando yemagrosari, mikando yembeu, mikando yemubhedha. Mikando ita zvino yapa mhamo yepamusoro zvekuti vakutendera nawo kunyange nemombe nemishina nemasola zvekugadzira zvoedza mukati medzimba dzavo.
Zvirongwa zvamuri kuita izvi zviri kutambirwa sei munharaunda dzamuri kushanda?
Nharaunda dzatiri kushanda dzinofara zvisingaiti, nekuti isi hatingodzidzisi nemuromo tofuratira, tingopa ruzivo chete. Tinopa ruzivo nezvinobatsika zvekuti vanosara vachirarama kunyange isi tikazobuda mumadistricts iwaya, vamwe vacho vakanopera fambi yatinenge tinayo vanozosara vachirarama. Mikando ichienderera mberi, upfumi huchichekechera mukati menharaunda. Vanobika, vanobhesa, vanosona, zvese izvozvozvo zvatorarama kune mamwe madistricts ane fambi mhiri yakatopera ari kutoramba achiita izvozvo. Zviri kutambirwa chaizvo zvokuti madzimai emunharaunda anofara nekuti vana vaakuita zvinobatsika zvinopa upenyu kuburikidza nekurima nekutengesa nekuita zvimwe zvavanoshuvira zvavanoda. Isi tinodzidzisa maitirwo azvo, uyewo nefinancial literacy vatingati kubatwa kwemari, kumarketing, kutengesa uye kubranda zvinhu zvavo. Tari zvino takwanisa kuita mavalue edition centers kuganda district nekubhuyira, tati kuvaka midhuri asi vari kutorenda pano midhuri yekuti vaite mavalue edition centers. Vakatotanga kupakedza zvinhu zvavanogadzira zvavo munharaunda imomo, inenge misisa tagaro zvinyoro nongara mapfunde kugadzira sipo nezvekusvitisa namafuta, vachibranda vachiita malebho nezita ravo vachitengesera munharaunda imomo. Uye vanotsvaka mainifomu vamwe vacho vatova kutanga kusorera zvitoro zvakavakomberedza.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zino gamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi muchirongwa tiri kutarisa nezvedano rakatorwa naChief Justice Luke Malaba rekukurudzira Judicial Service Commission kuti inge ichitraina kana kudzidzisa madzimambo nemachinda kutongwa kwenyaya dzinopinda mumatare avo sezvo tichiziva kuti vakutongawo mhosva dzakasiyana siyana munharaunda dzavagere vachikurudzirwawo kuti vange vachiremekedza vanhu vanouya kumatare kwavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Mambo Nembire vekuMount Darwin kumashandaland central vaClemens Nembire. Ndogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Changamire Nembire.
Kazwai vajonga kandemiri, kazwai muri Zimbabwe. Die muri singa rodzwe vajonga kandemiri, harinyatso tema, ndotaura pfungwa. Kwete demo rukutema, chita siri shasindu kutaura demo. Uyeze maziri ya motokari, akasaramba achitariswa mweya kutoa kakwana ere, unogona kupinda mjoni. Na hizo zidzidzi isu inufana kuramba ishendere rambeli cha izu. Kuti mazimambo vavene ruzivo zvikuru sei kunyaya yemutemo yenyika yedu nenyaya dzekodzero dzevanhu mumatare.
Kune vamwe vane maonero ekuti madzimambo haana kudzidza zvokuti vangakwanisa kunga vachibata matare. Munoti nemaonero aya?
Pfungwa dzangu dzinenge dzichiti madzimambo ngavarege kungonzi nokuti havana kufunda, vongoramba vachipakurirwa pfungwa. Yandingati pachirungu passive recipients. Kune madzimambo vatinoziva vane ma PhD, vane ma masters, vakadzidzawo, vamwe malawyer. Ivo vanhu vakanzverwawo pfungwa dzavo, votorwa nekuti vari mujudicial nechakare, votorwa, vogarwa pasi, kunzi aiwa, iwewe unonotaura nezvakati uchidzidzisawo madzimambo. Panze pokuti titorerwe vana vadiki vari kubva kumayunivhesiti vasina zvavanonyatsoziva nenyaya dzetsika dzechivanhu uye tsika dzepasi chigare. Izvozvo zvinogona kukompromisa nyaya dzematare kuti dzisafambe zvakanaka. Vashoma vanotambira kuti mambo ano ruzivo. Vazhinji vanofunga kuti kana wakangonzi mambo hauna ruzivo, kana wakangonzi mambo uri munhu wekuti tambira chete zvatinenge takupa isisu. Zvinovi zvinhu zvisina kunyatsoti twasanukei pakurarama. Kune madzimambo mazhinji maprovinces edu vaigonwa kutsvagwa ivavo nejudicial service commission. Tobatanawo kana kuti vobatanawo nemajaji kana kuti nemamajistrate nemaregional magistrate kana nemaprofesa mukunzvera nemukutaura nyaya dzekuti madzimambo vanobata sei nyaya dzomumatare mavo. Zvikura commission yejudiciary kusaziva zvangu nokuti inini handisi mutauriri yaidawo kunge ina mambo kana madzimambo mairi vanomirawo vachitaura nyaya dzeumambo imomo mukomishen iyoyo. Sekutaura kwandazvoita ipapa zvinove zvinhu zvinotinakira chaizvo.
Tinoonawo Mambo Nembire mune zvimwe zviitiko. Mamwe madzimambo achitodaidzwa kunomirawo pamberi pematare vachinzi vatsanangure kuti vakatonga sei mhosva dzavanenge vazokwirirwa nevanhu vavanenge vatonga vachiripisa kumatare kwavo. Munoti nezviitiko zvakadai?
Vajonga zvinhu zvakadaro hazvinyatsofamba zvakanaka nokuti kana ndapa judgment inini zvaakumutongwi kuti iye achikwikwidza kubudikidza nekodzero dzake. Kwete kuti inini ndinoendera kunopa umbowo kuti nyaya iyi ndakaitonga sei nokuti handisa ndaona magistrate kana jaji achinzi izvo mutongo wawapa wokuti munhu afe chiuya utitaurire kuti wakautonga sei. Izvozvo hazvinyatsoita, zvinosiya institution yeumambo yakareruka nokuti tinoda kukoshesa chimiro nehunhu hweumambo. Chimiro chehunhu hweumambo chakakosha zvikuru dignity yeinstitution nedignity yeumambo. Izvozvo zvinofanira kuremekedzwa zvikuru.
Aiwa, tinotenda zvikuru Changamire Nembire. Manga makateerera kuhurukuro yataita naMambo Nembire vaClemens Nembire muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuoneka iri mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musa kanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Muchirongwa chedu chezvemitambo chesvondo rino tiri kurangarira muimbi akaita mukurumbira uyo akasvitsa makore mashanu kubva ashaya nemusi wechina 23 ndira Oliver Mutukudzi. Waka zvarwa musi wa 22 Gunyana 1952 akashaya musi wa 23 Ndira 2019 mushure mekunetseka nedenda resugar diabetes kwenguva yakareba. Tsvuku aive muimbi ane mukurumbira pasi rese achirwira kodzero dzevanhu uyewo akange ava goodwill ambassador wesangano reUNICEF mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Mumashoko akatorwa nestudio 7 muna 2017 pamusangano wehurumende nekomiti inoona nezvemitambo nevaimbi, Tsvuku akakurudzira hurumende kuti iremekedze vaimbi nevanoita zvemitambo. Mumwe waakashanda naye Mono Mukundu anoti akashanda naTsvuku zvakanaka.
Ndakatangosana naOliver Mutukudzi February 2003 kusvika February 2007. Asi kubvira muna 2007 kusvika vashai ndaishanda navo part time, atinoti pachirungu part time iyo. Munhu aishanda kadai zvikuru, munhu aifara pakubhadhara, aibhadhara zvakanaka zvikuru. Ini ndozvakatokonzera kuti ndotokwanisa kutotenga studio kunove kwandirikutoshanda izvi.
Mumwezve waimba naye Mary Bell anoti akadzidza zvakawanda kuna Tsvuku.
Ndakashanda navamutukudzi. I do cherish every memories which are so many. Kuti nditaure kana kuti wani chete akawandisa. He was one of the biggest artists, but he was very humble. Vamutukudzi aitenga mabands nemukaka, you know, isu vamwe tichitenga machikeni. Waisambofunga kuti munhu ave izvi zvake.
What shall we do? What shall we do?
Kwakasiya vakamuzinda wepakare paya waibatsira vechidiki nevari kusimukira mune zvemagitare vakadzidzisa nekusimudzira vaimbi vakawanda. Mumwe wevechidiki ava ndiBernard Betera uyo anotonzi nevazhinji akatora ruoko rwaTsvuku.
Ndiri mudzidziswi the late Oliver Doctor Tsvuku Mutukudzi. Ndiri mwana wavo magitare. Vamutukudzi ndinovarangarira zvakanyanya. Vakanga vari munhu anoda munhu wese. Vakanga ari munhu anoda nyika yavo. Vakanga ari munhu anoda kontinendi yavo tichireva Africa.
Tsvuku akakurira kumusha weHighfields kuHarare, akatanga kuimba mugore ra1977 nechikwata cheThe Wagon Wheels chaivewo nevamwe vaimbi vakaita sana Thomas Mapfumo naJames Chimombe. Akaburitsa damba refu rekutanga muna 1978 Rainzi Ndipeiwo Zano, akazobura rekupedzisira muna 2018 Rainzi Hanyinga Concern. Muna 2012 akabura damba refu Rainzi Sarawoga mushure mekurasikirwa nemwanakomana uyo aisimukirawo mumagitare Sam Mutukudzi. Mumwe mwana wake Selma Mutukudzi achiri kuimba nanhasi. Chero papera makore mashanu Oliver atisiya nhoroondo yake nenhaka yaakasiya mune zvemagitare ichiri kurangarirwa nevakawanda.
Kana usati wafutuka hausati wavhura, kungofutudza chete hazvireri wavhura, hausati wamba.
Kuimba kunodakadza kubva kuna Oliver Mutukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Musangano weWorld Economic Forum wange uchiitwa kuDavos, Switzerland svondo rino wosvika kumagumo. Veruzhinji votarisa kuona mafambiro achaita zvinhu muAmerica muhurumende itsva yavaDonald Trump. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 sibandlela 2025 ngoTabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Iyaqhubeka ingxabano ngokuthi kuguqule isekelo sombuso kuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esesihlalweni isikhathi sokugqitshwa kombuso wakhe singafika ngomnyaka ka-2028. Inkokheli zamazwe omhlaba zikhuthaza ukuthi kuthuthukiswe ubuchwepheshe be-artificial intelligence. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iyaqhubeka ingxabano ngokuthi kuguqule isekelo sombuso kuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke sesihlalweni isikhathi sokugqitshwa kombuso wakhe singafika ngomnyaka ka-2028. Abakubandla leZANU-PF labanye abakucelele Citizens Coalition for Change elikhokhelwa nguSifucamfundo Wilson Ncube bafuna kuqale ngonhlolanja ukulungisa komthetho ozalawula umbuso kaMnangagwa. Vanengi abakuphikisayo lokhu abangumabandla aphikisayo ayelibusayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Kungani ibandla leZANU-PF lifuna ukuthi likhokhelwe nguMnangagwa kuphela? Sixoxe ngodaba lolu nomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalele parlamente ekubandla leZANU-PF.
iZANU-PF ilabo abantu abaningi abangathatha umbuso lowo kusukela kuma vice presidents ethu ubaba uChiwenga kuloba uMohati kulo national chairman ubaba uMchinguri kulathi lathi sinyogolide kulapha we are all ready to do that. So angiboni ukuthi kule ndinga yokuthi abantu bebethile akula third term eyakhulunywa anyway. Ungaba into zonezana azikhulumi nge-third term bezikhuluma nje nge-extension ethu yenzake but not third term. If a term is a given, even no. So I will have a Kurumo a third term. Loving Kuruma de Konami and Uzi Sawami, Ukuruma, the extension of this very term in a late term at Yokuida, his second term, we extend the 2 years with Gusalu Siswalogo Uzi and the Olu Siswai. So we need to get this thing right, Uzi Sawus. Would we not have a third term? Then we need to take extension. Kahle kuyini usiphicayo kona pha ikomele siqalisele khona.
Ye, nxa sisikhangela baba Golide siyabona ukuthi abantu abaningi bayakhuluma sibili ukuthi akhanye ngani abantu bezano vele abafuna ukuthi kube lomunye umuntu ongathutha nje athi sengikhona. Nxa kuzagcina kungena le butho futhi selesithi hayi lokho abasakufuni. Akuyikhonapho nje khonokho Golide.
Njengoba ngisilo, kwesinye isikhathi wesaba omnyama wona vele ungelayo ngisho lempisi ekhona phakathi. Asambeni siyofika esikhathini sangibona ku-2028. Singesabi lutho ilizwe lethu leli. AbakuZANU-PF yiphathi yabo, abangekho ku-ZANU-PF labo ukhetha kwabo. Asambeni siyofika singesabi umnyama ngoba vele ngawunayo impisi yangikhona. So akula term extension mina esengizwile. Mina into engiyaziyo i-term extension le, not its term acquirement. So angazi ukubana abantu kulapho kuyini esingawuzwisisiyo khonapho.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF. Sixoxe njalo lo mnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele.
UZANU-PF kumbeni ngithi eZimbabwe kulabantu abaningi abakhephe ukubana balithungameli ilizwe okungcono kakhulu ukudlula uMnangagwa. Ngitsho khona kuzana kulabantu esibaziyo amadoda lesizotha ahloniphekayo enza into eziqondileyo angalithungamela leli lizwe. Kodwa uhlupho olukhulu yikuthi bacabanga ubana yibo bodwa lokho okuthiwa ngesishona yikumbimbindoka. Yilo uhlupho olukhulu esilalo. Ungakhangela ama-vice president akhona asephelile. Behluleka lokuma kwesinye isikhathi even ilayo umnumzana uMnangagwa indoda esizikhulele osokufana bana iseplazini layo ibona inyawuthi lengqoloyi lomumbu kukhula kakuhle idlala namadonko ayo kodwa ifuna ukuzoba iqhubeka ibulala ilizwe ngendlela adebelibulele. So isimanga esikhulu njalo ngumnyama esilawo njengelizwe ukubana silobuthungamelo obunjengalobo obukuzana uPF.
Ye, kodwa siyabona laba abaphikisayo kungazani bazimvuthu nje ukhanda ukuthi kuyangaphi so kudinga ngaphi umuntu ongalibamba selizwe lezo.
Okuzimvuthu kakhulu yizana uPF. Isivuthuza yonke into nje ekhona elizweni. Ungakhangela ilizwe livuthukile, imigwaqo ivuthukile, umnotho uvuthukile, sebevuthuzele opposition. Yonke into nje abayithintayo iyavuthuka. So kuvuthuke kakhulu khona phana eJongwe.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandeleza zombusazo ezimele obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wakhuwe mbula.
Izakhamizi zeGungwe zithi sezikhangelele impilo engcono kulandela ukulungisa kwedamu leGungwe eladabuka ngomnyaka ka-2016 eseligcwele amanzi. Zithi sezizasungula inhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze ziziphilise lemuli. Leli damu selichitha osekuthiye izakhamizi zile themba lekusasa engcono. Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Sithengisiwe Ndlovu isakhamuzi seGungwe eMatabeleland South uthi bebethwele amagabha avuzayo phose kweminyaka elitshumi idamu labo lingabamba amanzi, kodwa lonyaka ule themba lokuthi impilo yakhe iza kuba ngcono ngoba uzavuselela izifande sakhe sokulima ethelezela.
Ule kuyima ule bothata ka gore ne ke sa kgone nona gore ga ithekela ne a ye sosikile ke sa kgone gore ga ithekele yona madi a gore ke gaise.
Yokunzima kakhulu ngoba bengasayenelisi yokuthenga ithubela, yona imali yokugayisa bengiyiswela. Yokusithengela indingeko zabomama bengisehluya, kodwa lo nyaka ngethemba lokuthi kuza kuba ngcono. Ngizalima ingadi yami, ngizenzele imali, sidle labantu abami ukudla okwakha umzimba.
Amazwi la agcizelele njalo ngesinye isakhamuzi, umnumzana Bunolo Sfata, othi abasoze beswele amanzi njengalokho kwenzakale enyakenye okudalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino.
Ndamlelisesinethemba ukuthi hayi kumbeni izulu lingaqeda umnyaka owodwa lingananga amanzi silapho. Ngokwedamu leli hayi likhulu kakhulu laphana vele libe lilincinyane kathesi vele selilikhulu kakhulu ukuthi hayi siyabonga umsebenzi ka-MP, siyabonga umsebenzi ka-kansela, siyababonga nabonke ama-donors asincedayo o-community trust.
Umnumzana King Dube la uthi izifuyo lazo zikhangelo lokuba zizanatha amanzi edamu leli eliza kuba ngumthambo wempilo.
Ihlanje sikhona kathesi kumele sifakwe izingadi njani usale kweluhlaza iGungwe ilikele njengakuqala kwayo idamu lingaliguli kwakuyi-greenbelt MP park tonke ayitholakala khonapho. So sesijabule kakhulu idamu lelikhona ukuthi libe khona, sijabule kakhulu ukuthi sisetshenze njalo selibamba amanzi selichitha inkomo lezifuyo zisele seziyanatha.
Idamu leGungwe ladabuka ngomnyaka ka-2016 kulandela ukuna kwezulu elikhulu livuselelwe ngolwezi ngabe-JR Goddard Construction abengeze ubude bombundu. Bebeqhatshwe ngabeGwanda Community Share Ownership Trust kusenja lwezakhamizi zentepe sezibhalele incwadi iziphatha amandla zenkampani yamaChina eGwanda Lithium Mine eGebha iLithium eManongola zicela ukuba zilungise ingxenye yomgwaqo osuke eGwanda usiya eManama osufile ngenxa yamaloli asebenzisa lo mgwaqo ethola ilithium. Umnumzana Collins Fund oyisakhamuzi sentepe uthi lo mgwaqo awusahambeki ngenxa yamagodi adalwa yilezi mota.
Thina-ke lapha umgwaqo silimele kakhulu ngalezi esingathi ngeze-environment ziyalimala kakhulu. Idust elapho iyesabisa, ipenda izihlahla, ipende utshani, ipende imizi yabantu. Umkhuhlane njengabo-silicosis uzabuya ama-TB azavela ngenxa yokuthi baphakanyiselwa uthuli olunzima. So sithi ngabasilungisele emgwaqo wethu, ngabasinike uncane silungise amakliniki lapho abantu bethu abazathi sebegula bayelatshwa khona. Asikhole ukuthi lokho esikukhalalayo yinto enzima kakhulu abangezi bayenze, ngoba ngakathi bengenza imali bebengasoze babuye ngendlela ngokuningi imoto zabe sizibona ngayo emini ebusuku akula sikhathi kungela lezi zimoto.
Imizamo yokuxoxisana leziphathamandla zeGwanda Lithium Mine ngalolu daba ihlule. kolunye udaba efana nota abafundi besikolo seDambashoko Primary lokhu befundela egcekeni kulandela ukuthathwa ngumoya kophahla lwezindlu zokufundela. Ukansila kawathu eGwana North uNkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi uyaqhubeka umsebenzi wokulungisa lesi sikolo.
Kusekele ukuthi uphahla luyathengwa emalangeni ade ngubona kusenzakala ukuthi abadala kathesi bakhipha nje amaplanka wona lana ngoba kwaphakama amazenge kwasala amaplanka, so amaplanka wona lana abenethwa sebuli.
Izakhamizi sezicela uncedo ukuze abantwana benelise ukuthapha kuhle ulwazi. Ngiyemele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ngosuku lwakhe lokuqala ngomvulo usayine iziqondiso ezingamachumi amabili lasithupha eziningi bezikhupha lezo ezasayinwa ngaye ngumongameli uMnumzana Joe Biden. UTrump ukhuphe iziqondiso ezingamachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ezasayinwa nguBiden ezigoqela ezokuthuthukiswa kwamathuba abansundu labanye abalutshwana eMelika, ukubandlululwa ngobulili, ukuguquka kwesimo somkhathi, ukungena kwele Melika kwabokuza kanye lentengo yemithi yokwelapha imikhuhlane efana lowechukela. Ezinye iziqondiso ezisayinwe nguTrump zigoqela ukuvikelwa komngcele weMelika leMexico, ukukhupha ele Melika kumhlanganiso World Health Organization, ukuphuca ubuzwe abantwana babokuza abangela maphepha lokunye. Ezinye izabelo seziphikisane leziqondiso lezi enkantolo. Sixoxa nolandela ezombusazi weMelika uMnumzana Washington Jamela ngokukhangelelwa ngemva kwensuku ezilikhulu eMelika liphansi kwahulumende kaTrump.
Ngabe eChicago besingakaboni lutho olutsha olwenzakalayo, besingakaboni lutho olutsha olwenzakalayo. Kodwa ke indaba yeborder ilungile vele, amaborder kumele asecure, abantu bangavunyelwa ukungena nje okungekho emthethweni. Njalo nokuba susa abantu abangekho emthethweni, bese as long as ukusebenzisa umthetho wona lowo vele ukhona, inkinga mina kangiyiboni kangako. Noma nje ngingakholwa vele ukuthi bazobachipha ngobunengi, ngoba njengoba sidala ukukhuluma nje ukuthi i-economy yelizwe iyabadinga labo bantu, benza imisebenzi eminingi engafunwa ngabantu lapha ikakhulu kwezokulima.
Sizwe uMnumzana Mthuli Ncube ongumphathintambo wezemali eZimbabwe ekhuluma laye eDavos esithi yena bakhathazekile njengelizwe, njengohulumende weZimbabwe, njengoba bebethola usekelo oluningi lapha eMelika xa sikhangela kakhulu kudaba lwezempilakahle. Libona njani isinqumo lesi kanye lokuthi sizaphazamisa kanganani eleZimbabwe?
Mina lokhu ngubona kukabili. Okokuqala, vele kulungile ukuthi amazwe ngamanye elizwe ngalinye ngalinye libe yilo elinakekela impilo zabantu. IZimbabwe inomlando wokuthi inakekele impilo zabantu. So ukuthi kuthi ukuzaphilwa ngamadonation avela kwamanye amazwe akunangqondo, ngoba ilizwe lakithi lilizwe elinothileyo kakhulu. Akukho esingelakho, mhlawumbe esingalakho singathi oil lento ezinjalo, kodwa ama minerals nani konke kukhona. Ukuthi makusezandleni zabantu ababusa kahle, vele ukwamukela okuvela kwamanye amazwe isidingo sakhona siyabe singekho. So kodwa okwesibili ke i-reality ukuthi amazwe afana neZimbabwe abuswa kahle, so abantu bebephephela kuma-donations wala vela ku World Health Organization. So sesingasakwazi ukuthi njengoba sivele sibuswa ngontamo olukhuni abangakwazi ukunakekela abantu sokuzathi.
Abaningi bazibuza ukuthi i-100 days ezokuqala ezikamongameli Trump nxa ziphela eleMelika lizakuba lime ngaphi?
Kwezomnotho kungaba lo mehluko omkhulu kakhulu kuba kubanikazi bo zomnotho kuma companies nabantu abanemali yokuinvesta. Kodwa eqinisweni i-economy ithatha isikhathi yona ngokwayo ukuthi ushintsho lwakhona lubonakale.
Umnumzana Washington Jamela isizana leseZimbabwe esesihlala eMelika. Ubesecingweni leStudio 7 eseChicago khonapha eMelika. Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngosithandekile mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sexoxa lommeli wephumula edalela eParliamente unkosikazi Sichelesile Mahlangu yena othi kufanele kuthathwe inyathelo eliqinileyo ukuvikela ukuzithwala kwamantombazana ngoba abanye babo balakho ukubhubha bezama ukukhipha izisu.
Uthola sengisenza unsafe abortion eyicina kulida to ukuthi abanye babo base. La ma-records atshengisa ukuthi kulabanye abesekhipha ngamakhokhenga ngengoda abanye basile kuma-university as a country, as legislators and as a council esiyikhona esikhangele kakhulu abantwana izinto abadala to let's educate them okuvunywayo ukuthi bathole ama-contraceptives azingabi nzima to get those contraceptive schools nxa kusiba nzima or edura or into esethengiswa kuzalida khonapho ukuthi people will engage to sexual intercourse at the end of the day babone kungcono ukuthi bakhiphe looking at i-rate yama-teenagers abathatha i-morning up the engagement to sex and at the same time they are using morning after when they show morning after they end up on then I go and access abortion. Mina I think umthetho xa ungahlehliswa nje ukuthi kukhangele ukuthi izinto lezi ezingulida ukuthi abantu bangene bathone sebesenza ama-unsafe abortion yikuthi bangcono bathiwe ama-contraceptives. I'm not saying ukuthi ongona abantwana bezikolo or what but I'm saying ukuthi those esesibona ukuthi theyare now matured enough bengathola ini ukuthi bazivikele nxa besiya emacansini ngoba abantwana bakhathesi and even labanye abadala abasela ndaba lokuba-HIV positive but sekusuka le ndaba ukuthi abafundi baningiukuzithwala abafundi balabantwana. So let them be given ama-contraceptives looking at isituation esibiyo futhi again ukuthi there was an in the headline ukuthi we might face ama challenges amakhondeni what is going to happen. Whenever abantwana abaningi bekhipha izisu because even if we say we don't want even if we face fakumthetho lo they are doing it and they are doing it unsafe okulida ukuthi bagcine besifo. Let's try by all means ukuthi whatever okufanele kubavikele abakuthole njalo bathole even i-counseling ngoba ezithiy ensweni ezikhathini zakhathesi i-pleasure yabo isinsingaphisikusex zimnyenge esele sikunazelesi kubalayo ezinla ku-social media ukuthi umntwana we-shofiers gave birth umntwana we-13 is gave birth. So even if it's dumb to certain ngomuntu it is happening.
Njengamalunga edalela ePhalamende udaba lolu liyake lilucubungule njalo uhulumende uthini ngalo?
Uhulumende uyaphatheka kakhulu especially ekufundiseni abantu nje jikelele ukuthi kuqakathekile ukuthi bangene ku-family planning. Yikho isikhathi esiningi ungananzelela sesilama-mobile clinics amanye abe-sponsor ngama-organization like opepa namanye nje abebehlangene balama-mobile clinics by every month bayahlangana labomama bayahlangana labomamanyana bayahlangana even lokuxoxisana labantwana nje abancane bebatshela bebafundisa njengama-dangers bebafundisa njalo ukuthi omama bathathe ezempilakahle ezokuzivikela indawo zonke ngake nginanzelele maybe kanye ngenyanga bayavizithela ngama-mobile clinics lawana utholakale kwezindawo nokenkangele especially yile ndawo mina ephuma o-ward 19 babantu abaningi khona ukuthengiselwa khona basuka bamisa imoto yabo baphishe ama-tent abo khonaphana abantu basekuseduze kibo ngoba sikhangemuthi okunye okunyelonzi abasaza namazila ukuthi bahambe baye ema-clinic nearest clinic abengani azimangonyana. So nabe buye within that skills that area kwayenza ukuthi lani ngithi ngiphuma phansi nengizibone sengishile khonaphana bafake ojade bafake ne-plant bani amaphilisi everything bayathesta nemikhuhlane eminenginengi ngakwenye indawo ethe mnashi ngoke ngibabone khonaphana. So thina njengama-legislators kusenza sibe lamanyukunyuku lisho njalo ukubona ukuthi at least uhulumende uyatrya ngazo zonke indlela ukuthi afinyelele ebantwini duruvela lapho abahlala khona ngoba singakhangela isikhathi esiphila kiso sinzima khathesi.
Lowo ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalela ephalamente sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Okwakhathesi siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Njengakuviki edluleyo sikhangela ukwenzakale emithethwandaba ezigabeni zelizwe ezitshiyeneyo. Siqale ngasewanke. Umiswe enkantolo umsolwa waseBhinga uClement Manyungwa Siluwe esetheswa umlando wokuzama ukubulala uyise ngemva kokumgamula ngebhemba ekhanda esithi ungumthakathi. Uyise umnumzana Michael Siluwe oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisikhombisa 69 years ulimele kakubi. Umsolwa uzabuyela enkantolo mhlaka 30 kulinyanga. Echikurubi eHarare khona kulowesilisa obeyisibotshwa ogwetshwe iminyaka elitshumi lanhlanu 15 years ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula esinye njalo isibotshwa esiyindoda ebusuku silele. Siye ngaseChipinge lapho okulowesilisa uTafazwa Simango ogwetshwe iminyaka eyisishiyagalolunye ngenxa yokuthanda utshwala legwayi. USimango ufunyanwe elecala lokugqekeza kwesinye isitolo watshontsha igwayi lotshwala bohlobo lwetshatewu, amasese kanye lemali. Phezu kwalokho uphinde wagqikeza kwezinye izitolo njalo ezimbili watshontsha imali engange 13,000 US dollars. Emidlands khona ke ugwetshwe iminyaka engamachumi amabili lanhlanu 25 years uSamuel Moyo labanye bakhe ababili abafunyanwe yinkantolo yegogwe belecala lokubulala umuntu abamhlasela ngezigodo lamabhemba njalo bamgamula ngehloka. Emthethwandaba munye uHenish Mugwagwa laye ugwetshwe iminyaka efanayo ngemva kokutholakala elecala lokubulala. Silokhe siseMidlands ugwetshwe iminyaka engamachumi phose amabili uNkanayizowushe laye ocalwa ngokubulala. Siye eBeitbridge ugwetshwe iminyaka eyisishiyangalombili uGerald Gumbodete yena oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lantathu 23 ngemva kokugwaza umamangala uAvanti Mugweva ngengqamu ye-okapi wamtshontshela omakhalekhukhwini bakhe. Sisi pete ngase cholocho kudaba oluphathelane lenkohlakalo. Kulabasolwa abathathu abadonsa inyanga ezilitshumi ngamunye ejele sikhuluma nje ngemva kokutholakala belecala lokuntshontsha imfundiso yefertilizer kanye lenhlanyelo okwakumele kuyephiwa izakhamizi zika Ward 7 phansi kohlelo lukamongameli welizwe olokuphathisa abalimi olwe-Presidential Input Scheme. Izikhohlakali lezi nguLydia Moyo, u-Abisanjo Mpofu kanye loJustin Maparaze. Amapolisa athi aphezu komkhondo wabanye abasolwa kulolu daba. Zimbabwe. Lezo ngezivela ke emithethwandaba ebesilazo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile Nkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Singene kuhlelo abaculi bethu esiluphiwa nguNtungamile Nkomo.
Esikhathimani mani, chika tombo.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi inkonyane zemvelo and jika tombo. Leli qembu lidabuka esigabeni senata echolocho kodwa licula likwele South Africa. Nango umholi walo uEmmanuel Siwela.
Mpingelele kustudio 7 igama Emmanuel Siwela ngiqale ukucula ngo 2021 lokho ngiyenza ama single track manje sekunama single track angu 6 so this year sizothi ngiyenza i-album cause bengikwazi ukuthi la ebengiphazamisa khona la ebengakhona khona sengikwazi wonke amakhona nje omculo sengikwazi sengifunde into eziningi kakhulu so ngifuna ukuthi ngiyenze i-album elizweni likawumphakathi.
Yebo Lina, wathini bona ngale nkampanyana? Alo sekhumbuza la wabona umuntu osekhiphila sejwayo. Akhele ukuthi uthimani mani hebe uthimani.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bengamfonela kunombolo ethi 0626284655. Ikho lapho abangamfonela khona ukuze bethole umculo wami la engikhona ngiseSouth Africa, ngicula ngilapha eSouth Africa. So abalandeli uma bengamfonela or bengiwhatsapp kule nombolo yikho lapho engitholakala khona, kuzobatshela ukuthi bayenze njani ukuze bathole umculo wami.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli amazwi bashiyela wona yikuthi besisapote ngamandla njalo uma bethola lezi ngoma umuntu athathe isikhathi sakhe amamele azi ukuthi bengisithini bengikhuluma ngani ukuze naye afunde abe nolwazi lale ngoma. Uma ukuthenga umculo wethu bethenge original bengathengi amafoni khona bekwazi ukuxhumana nathi ukuze sibanikeze okuhle siqhubekele phambili ngomsebenzi yabona.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuyabulenjini kutheli ethi www.voandebele.com.